Vamwe vatungamiri venyika vataura ndiva Cyril Ramaphosa vanovawo mutungamiri wenyika yeSouth Africa, vaUhuru Kenyatta vanovawo mutungamiri weKenya ndemwe vatungamiri vataura pamusangano iyoyu, kusanganisawo mutungamiri weUnited Nations amai Maria Fernanda Cassez, pataurawo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres uye amai Graca Machel vanovaiwo nhengo yesangano riyariya rinozivikanwa nekuti maelders, uye vainge variwo mudzimai wavo Mandela vataurawo pamusangano iyoyu.
Totarisawo kuenda kumberi, kune mimwe here misangano ichapindwa navamunangagwa nevavakafamba navo?
Hongu, nhasi ndambotaura ini nagavhna wereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya, vakativo vachapinda musangano ne vamwe vamiririri kubva kudare recongress muno muamerica. Vari kutarisirwa kuti vange vachitaura ivo nyaya yakanangana nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika yezimbabwe, nekuti vamunangagwa nechikwata chavo ndezvimwe zvavari kuedza kuita kuitira kuti zvirango zvinge zvichibviswa. Nekudaro vari kusangana nevamwe vakuru muhurumende yeamerica. Ivo vamunangagwa nemusi wechitatu vari kutarisirwawo kupinda mune mumwe musangano wakakosha zvikuru wekudzivirira nyaya yekurodzwa kwevana vadiki vasati vasvika zera. Musi mumwe chete iwoyo ndoo vari kutaurawo kekutanga pamusangano weUnited Nations.
Tiri kunzwawo kuti mutungamiri wenyika yeamerica vaDonald Trump varikowo kuNew York. Kwakare ikoko pane zviri kuitika here zvamuri kuzivawo?
Hongu, nhasi muNew York mese padyo nepamuzinda weUnited Nations panga pakazara vasori nemapurisa, nekuti vaTrump vanga vachiuya kuno. VaTrump vange vachitauraiwo nevatungamiri vedzimwe nyika kubva kunyika dzinosvika 129 vanyora ivo chibvumirano kana kuti yatingati pledge yekuzvipira kuti vange vachirwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka.